zvese zvinenge zviri kufamba zvakanaka. Tiri kuobserva isusu veERC tiri kuCape Town right now, and we've observed about 10 polling stations. Kwese kwataenda, voting was happening peacefully, pasina mirizhonga at all. The only hitch yatangoona in one of the polling stations was that yavanoti a voter management device, VMD, that is the system yavo ye voters roll, yanga isiri kushanda due to network, but that was at one polling station. Kudemama polling station, that device was working at times, at other times it wasn't working. Nenya ye network, but otherwise everything has been progressing here peacefully.
Kunyaya kufuga kwe nzvimbo dzekuvhotera pamwe chete nezvekuvhotesawo zvazviripo here munzvimbo dzose?
Yes, kunzvimbo dzese ballot materials anga aripo, ma polling stations kwataenda kwese opened on time and everything was okay.
Tiri kunzwawo kuti kune mamwe mapato aisawo vanhu panze penzvimbo dzekuvhotera vane matebhu sezvinoitwawo kuZimbabwe nefaziziya. Mazvionawo here?
Ivavo varipo, but unlike kuZimbabwe kuno kutaona kuti sema political parties vane matables panze. Tabvunza kuti iko muri kuita nezvei, vakati they are just gathering information yevanhu vavo vanenge vapinda vachinovhota, kuitira kuti panozoitwa counting voita an idea yekuti vanhu vavo zvinenge zvichienderana here zvavarekodha ivo nezvichaannounswa pane that particular polling station.
Tichitarisawo mafambisirwo aitwa sarudzo idzi muchidzienzanisawo nedzinoitwa kuZimbabwe, mungaona musiyano wakadii?
I think zvizhinji kunoku it's just peaceful. Chandisingaze hangu inyaya yenetwork yanga ichingotaurwa iyi kuti ko zviri kufamba sei, kuti kune dzimwe nzvimbo network iri kunetsa, kune dzimwe nzvimbo the VMD system iri kushanda zvakanaka. So that's the only issue